chirwere chakadai chemapapu chinowanzowanika kunyanyanya muvana vechidiki. Mukatarisa pamamain killer diseases atinawo kuvana, marespiratory infection kana kuti zvirwere zvemapapu zviri yamangesi, zvinhu zvinonyanya kukonzeresa kuti vana vane zera riri pasi pe5 years zvichidzika varasikirwe neupenyu. Saka ingati dambudziko rinowanika muZimbabwe, dambudziko rinowanika munyika dzakawanda zvichiri kubudirira. Asi kana zvakunzi paita outbreak, zvinoratidza kuti probably mafigures atiri kuwana haasi kunyanyoenderana neanosowanika atinotitarisira mazuva ese. So zvinoda kuti vezveutano vapindire nechimbi chimbi vatarire kuti sei vana vari kunyanyobatwa nechirwere chakadai kunyanya munguva ino, sezvo tinoziva kuti hatisati tapinda muwinda. Chirwere chakadai chinonyanyowedzera patinoenda kuwinda, but pari zvino hatisati tapinda muwinda muZimbabwe. So pada kutaziva kuti chii chiri kukonzera kudaro,
chii chinonyanyokonzera chirwere ichi, nokuti zvimwe zvirwere tinozva zvichinzi zvinokonzerwa kana nekunge vanhu vasingaite utsanana nezvimwe zvakadaro.
Makozi acho akawanda, hachizi chirwere chimwe, igurupu yezvirwere zvakawanda zvatiri kubatanidza ipapo. So tiri kuti kune na bronchiolitis, kune na pneumonia, kune acute respiratory infection. So it's a group of infections inonyanyowanika muchipfuva kana mupapu mevanhu. So semataurira amaita iwazvo, it's correct kuti overcrowding, tomboti vanhu vanogara munzvimbo dzakanyanyobatana sereke vanokwanisa kutapurirana zvirwere zvakadaro. So tingati overcrowding utsanana. Nosaka tichinyanyoona zvirwere zvichiwanika zvakanyanya kumadeveloping countries kana tiri kukombiya nekumadeveloped countries, inokwanisa kunge ingori outbreak. Handikwanisi kutaura with certainty pari zvino kana tichinge tinonyatsowana maresults einvestigation yacho kuti chii chanyanyokonzera this particular outbreak.
Asi munoona here hurumende ichikwanisa kudzivirira kupararira kwechirwere ichi tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeutano?
Hurumende pari zvino yakataura kuti haina oxygen muzvipatara zviri muZimbabwe. Mukatarira ripoti iyo yabuda muHerald, iri kutotaurawo zvekare, iri kukonfirma zvekare kuti kuHarare Hospital pari zvino hakuna oxygen, hakuna mamask anopfekwa nevana kana vachinge vachida kupuwa oxygen. Zvinova zvinhu zvinoshoresa, zvinhu zvatisingatarisiri munyika kuti zvinhu zviri basic kudaro zvinoshayikwa muZimbabwe. So inini mumaonero angu, hurumende haina kapasiti yekudzila nedambudziko iri ratiri kusangana naro pari zvino remaoutbreak ana pneumonia. Tirikutarisa zvekare kuti vana chiremba vakapa notice yekuti kubva musi wa 1 March vari kuratidzira vari kuenda kustrike. Zvinhu zvinotishungurudza isu sana chiremba kuti nyika haina oxygen, nyika haina ana chiremba. Asi on the other hand, vanhu vanobuda mumavhidhiyo vachisekuleta vachitaura kuti zvinhu zviri kunaka, zvinhu zviri kuvandudzwa kune zveutano. So hurumende yedu haikwanisi kubuda pachena kuti tasvitsadzi takundikana, so that vodeidza mamwe mapartners, madevelopment partners nevanokwanisa kubatsira kuti tite muonera pamwe tibatsire vanhu vasarasikirwe neupenyu.
Saka zvamungakurudzirawo vabereki sachiremba kuti vaite, pane nzira here dzamungavakurudzira kuti vadzivirire vana vavo kubva muzvirwere izvi?
Chandonyanyokurudzira vabereki ndechekuti zvinonzi stitching time saves nine. So vabereki vakaona mwana ari kukosora, vakaona mwana aita maflu, vakaona mwana ari kuzarirwa, vakaona mwana ari kugomera kana kuti mwana ari kukwira temperature, zvese izvozvo masainzi anokwanisa kuratidza kuti mwana anezvi anogona ngaada kudevelopa pneumonia. So zvirwere izvi mukakurumidza kuenda kuchipatara, mwana akaona oxygen, mwana akaona antibiotic, mwana akaona any treatment inenge yataurwa nachiremba, zvinoavoida kuti zvisaprogresse kuenda kwakashata. So vabereki ngavatsvage madanger signs atataura: kuramba chikafu, kukwira temperature, kuzarirwa, kukosora nezvakadaro, voenda kuzvipatara zviri pedyo nechimbi chimbi so that mwana anoaseswa nachiremba.